Vashara pavaenda kunobata maoko parufu rwenhengo yekomiti yepamusoro yebato ravo vaPatterson Dzamara mumusha weGlenview nhasi vachamisa vati veruzhinji vanofanira kuzvipira kuzvisunungura kubva muunhapwa hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti izvo zvinofanira kuitwa murunyararo. Vachamisa vati veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo munyika vakati zvave kutoda kuti veruzhinji vagwinye.
Vangazama kuda kupedza tose kuti hatisati tatanga kana vari kuridza mhere mazodai hatisati tatanga kuronga taronga murongero chavo kuti tati hoo munyika muno hapana chinofamba muno tamira taudza vanhu kuti we are now going after dictatorship in this country nobody is going to stay hatisati tatanga iwo rungoona munhu iso wobva ati yabikwa ichiri kuundurwa so musati vhundusira musafunga tisino mhanya zvokuti uyai kuno uyai kuno hati invite to a struggle who define and dictate the terms of our struggle ende tichakuudzai kuti kana tasvika pakamira so get ready kwese kwamuri kuti mumiririre nyika yenyu murunyararo tine kodzero dzokuti taneta tine kodzero dzokuti hatichadi tine kodzero bhosi kutungamirirwa huda kukanya urongani zvanza zvinogezani hakuna anotungamirira asingadi kutungamirirwa.
Vachamisa vatorawo mukana uyu kukurudzira nhaurirano pakati pavo navamunangagwa vachiti ruzhinji rwezimbabwe rwaomerwa neupenyu zvisinei nekuti munhu anobva kubato rezanupf here kana kuti kumapato anopikisa.
Zvo zvinokanganwa munangagwa kumhanya international kuita reengagement yeinternational community usati waengaja nesi kunoo kunobvunzwa kunzi kochamisa wakataura nei because vataura newo vanobvunza isi kunoo tota hatichatamuona munhu iyeye is a true end character he is arresting people he is terrorizing his own citizens kuti chokwadi they will listen to us ndozvausingazvo kuti hakuna musha unoita rugare mumba musingawirirani baba naamai ndozvokoroda kupa kuzamuperu kana mune wisdom tauriranai nemdc tikupei mazano ekuti nyika inogadzirwa sei nokuti tinzuka tine nyaya dzese dzemazano idzi imenya akapera.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vapatrick chinamasa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi rezanupf asi zanupf yakaburitsa mashoko kare kuti anenge achida kuita nhaurirano anofanirwa kupinda muurongwa hwepolitical actors dialogue kana kuti pollard uwo hwakaumbwa navamunangagwa kuitira kuti mapato apinde munhaurirano. Mdc alliance haisi mugungano repollard iri sezvo richipikisa kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatambira kudomwa kwavakaitwa nezimbabwe electoral commission semunhu akakunda musarudzo wemutungamiriri wenyika asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rezimbabwe institute of strategic thinking vatinashe eric muzamindo vati sangano ravo ratotanga kuedza kuti munyika muitwe nhaurirano.
Apondwa navamunangagwa ndinoona kuti nhaurirano kuti ibudirire pakati pamapato maira kukwidzana zvinoda yatinoti pachirungu a neutral person or a neutral organization a partial mediator. Saka tinoona kuti ndozvatanga tichikurukura sezist kuti zist iripo pakuingenja mapato mairaya uyezve nemamwe mapato kuvaunza patafura imwe chete pasina kutora divi vanhu vachikurukura zvinoita kuti nyika ino ienderere mberi.
Zvichakadai vachamisa vatsanangura vaPatterson Dzamara semunhu aishanda zvikuru kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye aida mhinduro pakushayikwa kwemukoma wake vaitai Dzamara avo vakapambwa vakatsakatika muna 2015 nevanofungidzirwa kuti vasori. Ataura akamirira mhuri uye ari muzukuru wemufi vapadhi Dzamara vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Kana sekuru wangu tarwadziwa tese zvisingaite Patisoni munhu anga asingasarudze mumhuri munhu aibatanidza mhuri hapana kwaaisarudza kwese munhu aifamba zvakanaka nemunhu wese saka tikuti tarwadziwa zvikuru.
VaPatterson Dzamara avo vakashaya nezuro mangwanani nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer vakatarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.